Zimbabwe. A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, November the 25th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on Live Talk, we're looking at the campaign to fight gender-based violence, which starts today and is ending on December the 10th. It's called the 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence and ends on International Human Rights Day that is observed by the United Nations on 10th of December. The United Nations theme for this year is Unite Activism to End Violence Against Women and Girls Worldwide. Nasi tiri kutarisa nyaya yezvechirongwa chekurwisa mhirizhonga inoitika muZimba. Sangano reUnited Nations rine chirongwa chatanga nasi chemazuva gumi nematanhatu kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Chirongwa ichi chinopera musi wa10 zviita. Chirongwa ichi chiri kutarisa dambudziko remhirizhonga pamwe nematano angatorwe nepasi rose mukupedza dambudziko iri. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza kutanga kwemazuva gumi nematanhatu ekudzivirira mhirizhonga. Jonga inechekuita nekuti uri munhukadzi kana kuti munhurume. Hurumende nemamwe masangano anoshanda mukupedza mhirizhonga iyi vanoti zvinoshungurudza kuti mazuva gumi nematanhatu aya ari kucherechedzwa, asi pari zvino nyaya yekushungurudzwa kwevana vasati vabva zera kuti vaite zvepabonde dziri kuwedzera munyika. Let's take a look at a Reuters report on the issue.
So the report presents global, regional, and sub-regional estimates of gender-related killings of women and girls in the private sphere in 2021, and I insist on the private sphere aspect of it. Globally, there is an estimated of about 81,000 women and girls who were victims of homicides in 2021. The majority of those homicides have been femicides, which means that there was a gender-related motivation behind these killings.
In my life, I've known four different women who've been killed by gender-related femicide. And in each of these situations, it was not recorded as a femicide. And so this approach to shifting the statistical gathering of this data is absolutely critical to be able to track and understand that context, because context matters. Today's women's rights organizations are operating in an increasingly complex environment where they're facing threats to their very survival, where they're facing a significant shrinking space for civil society, and where there's a growing backlash against civil society and against women's rights in particular. Homicide rates remain at alarming levels, with more than 5 women or girls killed every hour by someone in their own family. And we know, of course, that behind every data point, behind every statistical point, is actually a lived life. It's actually a real woman or girl whose life has been very brutally and often very abruptly ended just because she is a woman.
That there was a Reuters report on the commemoration of 16 days of activism against a gender-based violence campaign. Mumwe mudzimai akatarisana nemhirizhonga yekudirwa muchetura kumeso nemurume wake mushure mekusiyana muzvare Primrose Ruocha. Avo vari muAmerica kuzogadzirwa kumeso kwavo vanoti zvakakosha kuti zvirongwa zvakadai zviitwe. Regai tinzwe hurukuro yataita navo.
semuradakadzi akasangana one mhirishonga tirikutsigira chirongwa ichi zvakanyanya nekuti chinokurudzira isu vanhukadzi nekutidzivirira pamhirishonga dzakadai
imi makatarisana nemhirishonga yei
ini ndakasangana nemhirishonga yekudirwa uturu hweasidi nemurandarume wandakanga ndasiyana naye
saka munokurudzira madzimai kuti vaite sei vanenge vatarisana nemhirishonga
ini ndiri kukurudzira madzimai anenge asangana nemhirishonga dzakadai kuti kana wachinge wasangana nemhirishonga wakwanisa kubudirira pakurarama kwavo ngavamire semunhukadzi aonekwe nekutomira pache zvake chaizvo asatye kana kuudza vanhu nhau yake kuti abatsirike uyezve kana achiona kuti munhu waagere naye munhu anoshungurudza zviri nani kuti atize neupenyu nguva ichipo asati akanganiswa nekuti vanhu awa hawazi vana vamai vako unokanganiswa ukazvishayirwa pazvo ukafa kana kusiya vana kana kutoremara sezvandakaita izvi
avo vange vari muzvare Primrose Ruwocha vachitaura nesu vari kuMinnesota muno muAmerica. Now let's give you a quick update on the action in Qatar. In matches played today, Iran beat Wales 2-0 and Senegal. Africans are looking towards how the African teams are doing, and you know, Africans worldwide were actually soccer fans really excited when Senegal beat host Qatar 3-1. And the Netherlands were playing Ecuador in Group A. While 8 p.m. today, Zimbabwean time, England will play against the United States in Group B. Tomorrow, Tunisia will play against Australia. But before we go into any other action, let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. But to, you know, help us take a look at the gender-based violence issue, also the 16 days of activism against gender-based violence, we have our first guest, Evanice Munando of the Female Students Network. Welcome to the program.
Thank you. Good evening. How are you?
Good evening. Aiwa, I'm okay. Moboti sananguro kuti chirongwa ichi che 16 days of activism matochitanga here ikoko kwamuri uye zve chinorevei kumadzimai nevanhukadzi munyika.
Regenditaro nekuti chirongwa che 16 days tatochitanga kuno kuZimbabwe. Tatotanga nhasi takatingangoti takatanga nezvire kuchiita inonzi pre-launch. Ataita radio program just kutitaurire nyika kuti chirongwa zvatia kutanga takasungirwa kunge tichiita sei sedunga muno sevagari vemuno muZimbabwe takabatana nenyika dzepasi rose. Saka isu kuno kuZimbabwe takatanga nemaradio program iwayo nhasi taita zviitiko zvakawanda zvakatisiyana-siyana zvaenda kunosangana nevanhu vakasiyana-siyana. Nhasi officially ndingati zviri pamutemo chirongwa che-16 days of activism changa chichiparurwa kunzvimbo yekumaruva yekumuump kunonzi kunzvimbo amaramba pfungwe pamaramba primary school ndokwaenda vamwe vedu madzima ikoko waenda naminista wefoumen affairs waanoparira chirongwa ichi kumaruva. Saka isu changa tiri muno muHarare takachita zvakasiyana-siyana tabatidza makendiri nekurangarira avo vakashaika nenyaya yemhirizhonga mune zvakasiyana-siyana. Saka tiri panambuya nehanda stechu apo takabatana nesangano rewomen's coalition of Zimbabwe vatatingorangaridzana kuti no vana pane mhirizhonga dzakawanda dzanyanyisa kudarika namakore ese mugore rino muZimbabwe. Saka taatienda paiuri mucherechedzo wekuti mbuya nehanda zvavanga vari mudzimai aiva neuchindi panguva iyoyo isusu tino how do you relate nawo kurarama kwatirikuita mazuva ano uyezve vakakunda sei nguva iri rakakosha mavhena zvinenyaya yekuti nhasi ndopanouya pfungwa dzedu pamwe chete tese semadzimai kuti vedu wee patabva gore tichanga January tichisvika patasvika apa hatiitai pfungwa dzedu pamwe chenyu noziva kuti tenetisangana nezvakawanda asi uyu mucherechedzo wekuti taakuita pfungwa pamwe chete takabata nedzimwe nyika asi ndofunga zvatatinya kurudzira ndechekuti hatitavei kuti tichitange musi wa25 November asi ndau we mucherechedzo hatichafamba nawo kubva kunyange muna January nekuti mhirizhonga yaitika pakati apa mavenasi kusvika pana November uno tiri kurwadziwa semadzimai nevana vezimbabwe.
If you can just go into English to just tell us what has your organization been doing to commemorate these 16 days of activism against gender-based violence and how important is it for Zimbabwe?
Thank you very much. As the Female Students Network, we have launched several programs that we are doing. Most of them, they are online. And we are going to like kind of post videos with peace messages where we are raising awareness on GBV, specifically and focusing particularly on the girl child, because the girl child is more vulnerable these days in terms of the sexual abuse that is going on. So we are going to have a march on the say on the 3rd of December in Mashingo province, where we are going to march around raising awareness with students from the Zimbabwe University in Mashingo Poly, Mashingo Tech College. So we are going to raise awareness, but our message to the nation is to say, how do we come together, as the theme suggests, unite activism towards ending gender-based violence? How do we also concentrate our efforts and come together as a nation, as young people, in trying to shun away from gender-based violence? It's encouraging those young people to speak out against GBV, be the next doorkeeper, you know, be on the lookout, because what is happening right now is like it's happening in the home. But, you know, because it's a family, people tend to remain quiet and not speak about GBV. So we are saying we are available as soon as to the network as your voice to voice out about these issues. So we are available to receive any violations that will be happening across the nation.
Mm-hmm.
Ending violence against young people, against girls and young women.
Thank you so much. Let me take my next guest. I understand that we have Kenya Chifamba of Shamari Yemwanasikana. Tinokuchingamidza ipa chirongwa. Mungati tsananguruwo kuti chirongwa ichi che 16 days of activism against gender-based violence chakakosha sei kumwanasikana nyanya nemadzimai.
Hello, marvelous. Maskera sei vatereri. Isusu seShamwari yemwanasikana chirongwa che 16 days of activism chakatikoshera nekuti chinotipa mukana wekuti ticheuke kumashure tisarise nzira yatafamba mukusimudzira kodzero dzemadzimai nevasikana mukuchengetedzwa kwavo kuwaniswa kwavo kwemikana uye zvikwanisiro zvinoita kuti budiriro yavo ienderere mberi. Tiri kuutora semukana wokuti tione kuti taapapi seZimbabwe, taapapi sepasi rose mukutarisa nyaya dzakaita sedzidzi. Tiri kutarisana nenyaya dzekumbunyikidzwa kwevanasikana dzadai kutekeshera nenyika, dzevanasikana vane makore kudai semapfumbamwe vaakutorwa sana amai ivo vachiri vana nguva yavo yeumhai isati yasvika, uye kumbunyikidzwa nekuchengetedzwa kuri kuitwa nharadada munharaunda dziri kumbunyikidza vanasikana. Tobvunzana kuti patiri kutadza sehurumende, patiri kutadza semapoka anozvimiririra, semakereke, sevarume nevakomana, panoda kugadziriswa ndepapi? Sake izuva iri rakatikoshera isusu.
Mm-hmm. We also understand that you are carrying out a campaign during these 16 days of activism as an organization, calling on women all over on a Friday to wear a certain color. Tell us a little bit about this and why you came up with this campaign.
Okay, so the Black Friday campaign, marvelous, is an outcry that we are calling everyone, we're leaving no one behind, to say that we have had enough of the violation of our young women and girls' rights, enough of the sexual abuse, enough of us sanitizing rape in the name of child marriages. We are calling for action. So we are saying that every Friday until the 10th of December, everyone, men, boys, women, decision makers, women and men from the churches, we are leaving no one behind. We are saying that as we are wearing black, it's a way for us to express how frustrated we are with the current situation, and how disheartening it is for us to watch our girls being given the roles of motherhood when they are supposed to be girls who are supposed to be in school, who are supposed to be given opportunities, who are supposed to be helping us shape the future, who are supposed to be helping us go towards attaining Agenda 2030. So on the 10th of December, it's going to be the final day. We are going to have a men's festival, Champions for Change, in partnership with the Canadian Embers, in partnership with Kadare, NAYO, Fathers Against Abuse, and also government ministries that we work with, like Ministry of Women Affairs, to say collectively we need to put an end to this madness. Let's come together as men, not as perpetrators, but as gender equality champions, calling for stiffer penalties, calling an end to all forms of abuse, and ensure that we create safe spaces for our young women and girls. So wear black every Friday. Post your messages and your pictures on various social media pages and ensure that you add your voice.
Thank you so much. And let's also welcome to the program we have you. Mr. Chifamba, they spoke about joining hands with Padare Enkundleni Men's Forum. So we have a guest actually from that organization, Mr. Paul Vingi. Welcome to the program.
Thank you.
Vavingi, mungatirisana ngoro kuti zvakakosha sei kuti panguva iyi kuri kurangarirwa 16 days of activism against gender-based violence varume vawanikwawo vachipinda muzvirongwa zvakadai.
Ndotenda. Zvinhu zvakatikoshera kuti panguva yatiri iyi izvi tichizobva munguva yatiri kutarangariro yekucherechedza emazuva ekucherechedza nyaya dzemishonga dziri kuwanikwa mudzimba especially pakati pana baba nanamai. Chekuti vana baba vanowanikwa vane chekuita munyaya dzemishonga. Chekutanga, ndingangoti muongorori netsvakurudzo kana kuti umbo huzhinji hunoratidza kuti vana baba kazhinji ndo vanenge vachionekwa vachiwanikwa nemhosva dzekupara mhosva dzinochengeta nemhirishoka mudzimba. Nyange zvazvo kunana baba vamwe variko vakusanganawo nemhirishoka mudzimba vachidzowana kubva mumadzimai. Asi tiri kuti nenyaya iyoyo yekuti kunana baba vari kusangana nemhirishonga kubva mudzimba vachidzipara kana kuti vachichiparwa kwavari, yavawo nguva yekuti vana baba panenge pachiitwa hurukuro dzakadai kana panenge pachiitwa mucherechedzo wakaita sewatinawo iyoyi, vana baba zvakakosha kuti vana baba vakwanise kunge vachionekawo izvi ndavo richinzwika sana baba. Vana baba vanenge vachiburisa izvi rekutura vana mwana baba kuti nyaya dzekuita mhirishonga mudzimba hatina kuti hatina kunaka. Vana baba vanenge vachiitawo kuti izvi rekukurudzira vamwe varume kuti kana varume vachinge vasanganawo nemhirishonga mudzimba ngatirei kuchibuda pachena. Zvaiva zvakare zvaiva zvekuti vana baba kana vachinge vasangana nemhirishonga mudzimba onzi ngavanyarare munhu wemurume haafukuri hatwa. Aiwa, tikuti vana baba ngationekwei nharaunda yatigerei nharaunda ino chete nenyaya dzemhirishonga mudzimba inyaya dzinokanganisa magariro atinoita semhuri dzigokanganisa magariro atinoita semunharaunda. Saka zvakakosha kuti vana baba vasavaonekwe vachigara ningati muchirungu vanonzi vanogara kubrexit, aiwa ngavave variwo pamberi variwo pafourfront vachiitawo hurukuru vachiratidzirawo sezvamanzwa pane mutaura bvakutaura kuti tirikubatana nemamwe masangano ose tichiti vana baba ngavave vari pamberi pezvirongwa izvi vachiratidzirawo vachiratidza kuti zvinhu zvinovabatabatawo nyaya dzemhirishonga mudzimba.
Mr. Vingi, if I may just go into English there, but are you seeing men coming up and actually reporting cases of them being abused? Because when it's said gender-based violence, they are also included, isn't it? But are you seeing them coming up and saying, you know, this is the situation? Why are men quiet when it comes to gender-based violence?
Yeah, I think it comes with the way we were socialized as a society. Mm-hmm. Then say, in most cases, then men are meant to be the perpetrators of GBV. So the moment then you want to come up in the open and report that you have been abused, it then becomes a sign of weakness on your part as a man. So it then discourages men really to open up to say, yeah, I'm going through a process where my partner is abusing me in so and so and so and so way. But however, I think through also the issues of awareness raising and all that, we have since had, like I'll be comfortable to share statistics to say, from January up to the end of October, we've received about 325 men in Padar. We have come actually to say and to come and report cases of GBV. This is just a drop in the ocean, vis-a-vis the number of women that actually have come to Padar. We've also had quite a number of women that have come to Padar around issues that are more comfortable to say they come here to engage us to say my husband is giving me ABCD problems. Can you please speak to my husband? So still the number of women that are coming to Padar, for cases of GBV are also higher than that of men. Mm-hmm. But we are also, a bit delighted that, at least some men are getting out of the cocoon to actually then come, drive all the way and come to our place to say, look, this is what I'm going through, and how do I get to be assisted?
Thank you.
One of the major reasons of...
Yeah, go ahead.
...come up in the open, really, it's mainly to do with the issue of socialization, where the moment you then want to be doing that, to report cases of incidents of GBV as a man, and you are the victim or the survivor, you are charged, you are then, less of a judge, less of a man, you are weak, you are not able to be the man of the house. How do you get to be the man of the house? How do you get to be the head of the house? And then reinforcements, partiality that are, contribute to that kind of a narrative. That also then even includes the women. I'm not comfortable going to even tell my sister to say, my wife is abusing me in that regard, because then mm-hmm. I'm not a man if I then get to open up in that sense.
So what do you encourage people to do then when raising young men and young boys? Vangaita say kuti tuone mafungiro ewaya achibva kuti pane chakaipa kuti munhu awanikwe iye kana ari murume ataure abude pachena kana ashungurudzwa nemudzimai.
Tirikuedza nepatinokwanisa kuita hurukuro. Nhasi chaenda ndine vadzidzi epaAfrica University varume, Women's University varume, ende hurukuro dzedu dzadziri pakuti tinosangana nemishonga patinosangana nadzese vanakomana vari kuita masemester aperi dzavanoita ihedi makesis evanakomana vanenge vari kumayunivhesiti, ekuti anosvika pakukomita suicide kuti ndakatotora mari yeschool fees hafu yacho ndikamutengera foni ndikadai ndichitakuedza kuti ndimupresa, but nhasi akungita achandidi and munhu akusvika pakudiita kusungirira. So hukuro dzedu dzatikuedza kuita ndedzekuda kuti tiedze kukurudzira kuvanakomana nevanhu rume kuti hatisi vanhu vatingati tiri vanhu veropa, titorova vanhu venyama, tiri vanhu vanorwadziwa. Mwari vakatotipa misozi kuti vaiziva kuti tinofanira kunge tichitochema. Saka zvokuswera tichitaura kuti munhu wemurume hafanira kunge achichema, aiwa mai vaiziva kuti hatifani kuchema, vaita kumutipa misozi yacho. Saka tinoita hurukuro dzekuti ngativei nekukurukura, ngativei nehurukuro dzatinoita kuti pamwe chete vanakomana tichitaura matambudziko atinosangana nawo. Tambudziko randikusangana naro inini ndikatozorisheya, munotozoona kuti umwe neumwe arikusangana naro, umwe neumwe arikusangana naro. Tichatibetsera kuti tinge tichizokwanisa kuti togadzisa sei matambudziko atinechidi atinesangana nawo. Saka kurudziro rinenge riri kupa kuti tiwaonese manakiro azvakaita nekubuda pachena nekutaura hurukuro dzakaita sedzidzi, pane kuti munhu azosvika pakusungirira kana kuti pakuzouraya munhu. Tikuti ngativei tine mukana wekuti ngatikurukurei.
Thank you so much. We have a live call. I understand tina caller vari kuda kuvhunza mibvunzo kuvanyarikani vedu. Tinokuchingamidzai pachirongwa, makadi yenyu. Hello caller.
Oh, sakuona tete mave kunjani?
Ah, sikuona. Muri sei. Mr. Moyo.
Ya ngimi lona ngiraiti awangi avazwa avo vava lapo vayakhuluma nomama nhame kuti ngifake lami robot amang'ana amazwi ngithandawo kutsho vhele kumalanga lawa eGBV ngithanda kukuru kukhuluma ngendaba yekuti kunavo vava inde kutoma avo vava lavo vatata avo mama vana vantwana vavo vangasa vantwana vavo khulukhulu vamantombozana vavaphate kuhle ma uthata umama mawazoti umntwana wake umuthanda umama hayi kuti ubuye futhi uthathe nomuntwana wakhe so into efale esihlala sizibona bakhona abo baba bayenza into efale izinto ezimbi even nyamhlanje ngibe nginomunye ubaba lana uba ngikhalela lana oba la ngitshela story sakhe kude uqothiwe endlini umfazi umqothile wathatha izimoto zakhe eziyithatha zithengisa waphuma nganaludo so uthi asazi ukuthi ayenzeni so bengitshela no wena ungazibulali just ithandaza uzima uzokuyenzela zonke zizobuyela so into efana lezo into embikhulu so into ye-GBV hlala siyibona yenzeka iyayenziwa ngabomama even abomama nabo bayabetha amadoda bayalimaza amadoda namadoda nawo ayalimaza abomama so sithanda ukuthi kusikhathi lesi kuso kufana ukuthi siziphathe kuhle sazi ukuthi kunabanye abobaba bathi ma bavele ematywaleni ma baphuzile etywala ekhaya kuhlaliseka abantwana bayagcina baphume emzini bayosebenza abantwana kancane abanye bagcina bayenza izinto ezimbi and futhi namanye namadoda asebenzisa abantwana kancane badlengula abantwana into le into embikhulu into ekurepa abantwana bancane ayisinde rayithi asiyivunyeli sifuna ukuthi abantu sihlalisane kuhle ezindlini uzima ufuneka into efana leyo ukuthi ma abantu ma utshatile wazi ukuthi umfazi indoda indoda.
Thank you so much Mr. Mfundisi Moyo. Because time is not on our side, let me just go to one of our guests to just give us a wrap up. I understand we have another caller. Hello.
Thank you.
Yes, please, Ms. Munando, can you just come and summarize, moving forward, what do you think should be done? Hello?
Hello?
Yes.
Hello?
Yes, am I ever nice, Munando? Mongo tipa fungwa yenyo kuti to wrap up, what do you think should be done now moving forward as we go towards the 10th of December? Chichinga itwa.
Yeah, I think we need to intensify our campaign.
Mm-hmm.
We need to involve everyone. We need to engage even our male counterparts because I think as the things are just unite, we need to be together in terms of fighting gender-based violence. We don't want to leave anyone behind.
Mm-hmm.
For the moment we are leaving our men behind, I think we are also meeting the goal because we are seeing that the perpetrators. So the inclusive voice that we speak against GBV will help us to achieve more.
Thank you so much there, Ms. Eva Nice Munando of the Female Students Network. You have a great day. Let me now go to Mr. Kenia Chifamba of Shamwari Mwanaskana to just wrap up and give us your last take.
Thank you so much, Marvelous. Thank you. We are commemorating 15 days of activism. Can we ensure that we make the 365 day challenge for everyone to come on board and ensure that we create safe spaces for our women and girls.
Mm-hmm.
And we continue to call for mandatory sentencing and paper penalties and leaving no one behind. And we are encouraging all males to come through to Motor Republic on the 10th of December so that we change the narrative.
Thank you so much. There we were hearing from Ekenia Chifamba of Shamwari Mwanaskana. Let's now close off our program na Mukoma Paul Vingi, the Padare Enkudleni, Men's Forum on Gender. Mungati tiniro ova rume pangwa ii kutivaite se ipachange pa ineshiro nguwa iji.
Kuzira tiyo kupa kwa nurumende kuti paruta alwa niyazi gender niyazi matimai. Gender niyazi mutibata isu wa ne matimai. Saka tiyo kuti kuna wanurumu niyazi zikana hurukuro izi. Ngati weyo tishuone kwa tiri momo hurukuro izi. Ndi ngati ipe ikuti hurukuro izi kine tiutawara izi mtiri mumba matikere. Ngati ngeti 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 wana niyazi gender izi kiri mumba. Kazi njika chika duona kana tiutawara izi mga tatu asa focus izi jatine chisangana na yo. Ndi ekuti chukure za awenis ma community fai. But kuzira tiyo kupa wana vaba sema head of the house sema taro wa zunetua. I hurukuro za pasa.
Thank you so much. Thank you. Unfortunately, time is not on our side. I'm Marvelous Mhlanganya, who are in Washington, saying have a very good weekend.